Why? Muri Zimbabwe, ndino mgamchira mchirongo chedu chewe chidiki. Uhlelo Three Connection lelami uMike Hove. Welcome. Muri Zimbabwe, mtsakazo muhle Zimbabwe muhle Three Connection. Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Mtsakazo muhle Zimbabwe muhle. Today is December the 31st, the last day of the year. And in actual fact, for those that don't know, just in case you didn't realize, uhlelo labasakhulayo chirongo chedu chewe chidiki is the last program that Studio 7 is giving to you in 2019. Of course, we'll still have the morning show in 2020. Mtsakazo muhle, muri Zimbabwe. Welcome to The Connection. And I'm your host, Mike Hove. Once again, muri Zimbabwe, ndino mgamchira mchirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo Three Connection lelami uMike Hove, on Tuesday the 31st of December 2019, New Year's Eve. Mtsakazo muhle Zimbabwe muhle, just a couple of hours until sesiyafika phela kumnyaka omutsha, umnyaka ka 2020. Nasi mchirongwa tonight on Three Connection, seeing as though it's New Year's Eve and it's the last program of the year, I found it very fitting ukuthi hi, jiki, let's look back at 2019 and see ukuthi how mtsakazo muhle Zimbabwe muhle gore ra 2019, umnyaka ka 2019 uhambe kuhle na. So I'm looking to open up to the mics to you Zimbabwe muhle mtsakazo Zimbabwe, to come onto the program as we recap on 2019 and of course as the nation prepares for 2020. The big question I have for you all, Natsum Chirongwa, is one, how was Zimbabwe rearing in 2019 with regards to politics, socially, economically? How did Zimbabwe do? I also want to hear from you all, kuti aiwa gorera 2020, seeing as though 2020 is peaking and it's around the corner, what are your expectations for 2020? For those that are looking to join us tonight on The Connection, you can either text me on WhatsApp on +1202-465-0318, or you can call me live on air, Muri Zimbabwe Mtsakazo Muhle, on +1202-619-2077. I repeat, +1202-465-0318 is WhatsApp, and +1202-619-2077 is calling live on air. As we speak, Muri Zimbabwe, we're broadcasting live on radio on a 909 medium wave frequency, pa 4930-13860, nepa 15460 kilohertz. Mokwanisa on the text up on WhatsApp, uyeje mokwanisa on the text up kutifondera live parunare. Linga kwefi pela mtsakazo muhle Zimbabwe muhle uti as we speak, we're broadcasting live on our three Facebook pages. Saka makatirira chirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo The Connection. Lilami uMike Hove.
Hey ta, hola, Deepiko, Hamazangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Thank you, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe, we've got...
Muri Zimbabwe, aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu cheve chidiki. Today is December the 31st, 2019, New Year's Eve. Now, as I mentioned earlier on, we are recapping on the year of 2019, which means we're going to be looking at incidences and events that happened throughout the year that not only affected youth, but affected the nation at all. So let's get straight into it. The first event we're going to look at is happened in January 2019. Zimbabwe, aiwa, pakango tanga 2019. So the first clip that we're going to play will show you what happened in January 2019. Internet, this happened on January 15, 2019. Internet were passing on messages that could be detrimental to the government. Let's take a look at it, how the internet shutdown affected the economy. Take a look.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe, we've got the de facto national switch, which is called ZIM switch. By default, it is what we regard as the national switch. So we've got all the member banks in Zimbabwe, which are about 18 of them, interconnecting to ZIM switch via what we call IPsec tunnels. So IPsec tunnels are actually, you know, channels which have streamed through the internet as means of interconnecting the banks and ZIM switch. So because the internet has been shut down, it means the tunnels have also been cut off. So literally, since the internet was cut off, there wouldn't be any transactions coming from any of the banks being switched through, you know, the national switch. So literally, the whole system would not have processed a single transaction today because of this, you know, internet shutdown.
Yeah, so Zimbabwe Moshe, you heard there from Umnumzana Ubeven Shapeta, young guy in Zimbabwe, he's an IT expert. Yena ubechazisa ngempela ukuthi hi apho pakadzinga ndimthande pakadzinga internet, how did it affect the status of the economy? Sa Beven angachinyatsa kutsanangura ubechazisa ngempela uBeven sithi hi lapho kwacithula ubulembu obe internet, not just did it affect indlela abantu babexoxisana ngabo, the way that people were communicating, the papa sina WhatsApp, papa sina Facebook, papa sina Twitter, papa sina Instagram, ne email chayo chayo yanga isinga shandi takaona wano wanga kuscramble lezo chokwadi wachi manya kuna na VPN, looking for ways to break this internet block that had occurred, and some people were successful by getting VPNs and so forth. Beren was explaining, as he said, hi, on that day, Zimbabwe lost millions of dollars. Ngiyaphila njalo, millions of dollars. So that's one of the incidences that happened in January 15, 2019, apo pakadzinga internet. But now, January was another eventful month in Zimbabwe. Another thing happened in January, apo the nation at whole was crying. Zimbabwe Womuhle, in January, on the 29th of January 2019, panapa pachirongwa chedu cheve chidiki, we hosted a program, apotati chikurukura, nyaya kuti, the late Dr. Oliver Mtukudzi left us. This left the whole nation at whole broken in tears, crying. Not so long ago, apo Marvelous Mshanganya, we and Gibbs Dube were hosting their program. They were talking about big incidences. Pinda omwa mtere, I know it's Donald Mambo Maganya, it's Aiwa. That's one of the moments that broke his heart. The, one of the things that stood out in 2019. Let's take a look at a video where the youth of Zimbabwe were pouring their hearts out and showing how much they miss Dr. Oliver Mtukudzi.
Usaule moyo kanelia Maria newe Neria Neria Usaule moyo kanelia Maria newe Usaule moyo kanelia Maria newe Kufirwa ne murume hanza Simona moyo waiko shinga Ustawale moyo kanelia Maria newe Ustawale moyo kanelia Maria newe
Dadi What shall we do?
Dadi
Sinzinja
What shall we do?
What we can do is put our lighters in the air. But we're not keeping it cold, man. We showing respect, mover. We love the legend. Yeah, we'll see like again. We'll leave them shower walking, cause nobody can believe it. You're like an uncle, a father to all of us. When you came to be, you paved ways for all of us. One, and when you swing, you were humble to all of us. That explains why there's so much grief in all of us. Born, I'm a devil, I'm a son, I'm a way, won't give a twan. I'm a kalang, I'm a tongue, I'm a way, won't give a car. Have a soon, you love a long song, who was sang a name. You were a symbol of unity, see a power in me. I'm a man, 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 I'm a
What shall we do?
What
Todi, rest in peace to the late Dr. Oliver Mtukudzi, a legend on its own. Luzonde nemthereri wangu kutara nga ngiyezwa ukuthi ngilomlalo oqala ongenayo kuhlelo asizweni ukuthi bani okhonekta ngwene. Khola khola mthereri, ndinomgamshele mthungwa chelu chebe chidiki, ndiyana lipho fana nathi.
Yebo makani wonkomo.
Ayi wa tripo, zwiri kufamba.
Ngikufama nje wonkomo innocent nje ndibonile varo.
Ayi wa tinotenda mkoma innocent ndekupinda mchirongwa ndimi kama hapto swika kapa new year hapo.
Ayi wa takatoyimira ndatarara katiriko izi.
Ayi wa tarare mkoma budeke bato swika ayi wa bakorokoto bakorokoto. Today mkoma ino nathi nyaya yacho kutarisa tutarisa gore ra 2019. Nemaondere nyu mungati zvinhu zvakafamba zvakanaka.
Maonero hazvinzese zvemuZimbabwe zvakazvisina kunge. Zvakamira zvakanaka. Eya zvinhu zvaingonesa nesa asi panga pakaita.
Tichitarisa zvakaitika munyika especially zvakasangana nevechidiki. What would you say stood out to you? Chii chamungati chakaitika chamungati aiwa ichika ichi handife ndakachikanganwa zvakaitika muna 2019?
Mukoma zvakaitika muna 2019 mabasa anga asikuwanika. Wana wechidiki wanga kuita zvinhu zvemadrugs, hapana masimudziro aitwa. Asi nokuti segore ratakuda kupinda iri, ndoda kutaura kune zvematongero enyika kunyanya kuna purezidhendi wedu vamunangagwa nepurezidhendi wekuMDC wanesechanisa kuti vange vachitaurirana zeri kuti nyika iendere kumberi tiite unity sechinhu one kwete kudividani nokuda kwezvinhu zvematongero enyika.
Mpfunzo wangu wokupedzisira kwamuri mukoma ino tisatakupai mukana wokushuvira hama neshamwari dzenyu gore idzva rakanaka. Pane zvamakatarisira kuti zvichachinja here gore mugore ra 2020?
Aiwa chokwadi sisi vechidiki tada kufanira kuti tobatane kuti tiite fosi nevakuru vedu venyika kuti tiite unity tibatane tipedze chinhu chimwe chete nyika yedu yeZimbabwe.
Mukana uyu uripo mukoma chiishuvirai hama neshamwari gore idzva rakanaka.
Chekutanga ndoda kuzvishuvira pachezvangu idii ndipinde mugore rakanaka uye ndozoshuvirawo nyika yose yeZimbabwe kuti aiwa taakubva mumatambudziko atiri tiende nemwe gore nyowandi tezveunity. Chechipi ndoda kuti vabereki vangu vapinde mugore idzva. Ndoda kuzotiwo vandofara navo anonzi vamubure senimbure pamatondero ako honde vari vanga vachizopindawo mugore idzva.
Haiwa takunzwa zvakanaka mukoma ino tinotenda kwamuri ndoti happy 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 new year.
Happy new year.
Haiwa tasvika. Thank you mukoma ino nekupinda muchirongwa. Tosangana next week and this. Right, ndiri kunzwa kuti ndine umwe muteereri nyezo kuti nginomunyu mulaleli nhangu ino uyangena kuhlelo. Kola number one asizoni kuti ukola number two yena utini. Kola kola muteereri ndinomugamuchirai muchirongwa. Ngiyakwamukela kuhlelo. Ndiani ari popa rinari?
Ndiweni.
Baba ndiweni unjani?
Hai ngiyaphila mfowethu kunjani?
Hai ngiphilile. Happy 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 new year baba.
Happy happy new year bra.
Asizweni phela umbono wakho ndiweni. Nangu u 2019 usahambile. Nangu 2020 usefikile. Ubona ngani u 2019 uhambe kuhle na?
U 2019 ndokahamba ngakuhle. Kodwa ngikukhangeleleyo ukuthi la ku 2020 lokho esagathi ibhasi efanayo mfowethu. Asikuyehli kuyo ngenxa yokuthi akungatshintshi lutho. Engikukhangele kakhulu ukuthi kanti esinjalo uvalo ukuthi sizalane nesikolo. Abantwana kumele baye esikolo nje within 2 weeks time. And isikhu sisangkhona imali eqanjwayo echayisa abantu ngovalo engazake itholwe ngumuntu oseZimbabwe. Kanti uzayithola ngathi okuqala kungena muntu osebenza ku-industry. Ngikhuluma ngama-doctors ayiwo akade eziqhashwa zikahulumende. Behlulene kwaze kwafika isigaba sokuthi agcine baxotshwe umsebenzi. Kuyini okungalungiswa ekhitshini uma ngabe kusesigabeni selizwe lakithi sihlangene 2020 kuzoba nomehluko.
Hayi ngiyakuzwa. Baba ndiweni kukhona na okwayenzakala kulo mnyaka ongathi hayi this is one thing I'll never forget.
Maqondana nokuphila siphila nje kuphela okwenzakeleyo lomnyaka ukuthi kube busungu kakhulu okungenza ukuthi singeke siphinde sikukhohlwe ukuthi kanti ngikambe kungabe kuze kuma kodwa kuphela ngokukhuleka la ngokukholwa nguNkulunkulu esikhangelelayo kuye kuphela kukho konke.
Hayi siyakuzwa usungabikelela isihlobo labangani babantu wena.
okunkala ngibingelela abantu abami ngiphila labo phakathi kweguma ngibafisela kumnyaka lenhlanhla manje kakhulu noma bebhekana nesikole ukuthi izikole lapho zivulwa manje uNkulunkulu angenele kube licebo lakhe kuko konke unkosikazi wami enginayo egumeni izihlobo zami ezingaphetsheya kwezwe abakhona abangabazalwane lethumi nambili bonke ngiyababingelela ngithi ngabangena eminyakeni omutsha ohlambulukileyo uNkulunkulu abenzele izimanga bese ngingalibali manje uStudio 7 wonke abasakazi bonke ngibathanda bonke kakhulu uNkulunkulu abe nani izikhathi zonke.
Hayi, siyabonga babantweni, kuwe sithi happy new year sesifikile.
Aw, happy 2020.
Hayi, siyabonga baba, sohlangana ku-2020 angithi ndiwe. Good. All right, Muriel Zimbabwe, that was Umnumzana Undiweni, one of our loyal callers. Uhleze ngena lapha kuhlelo uthi hi, yena ubona ngani u-2020, same banana, same story, just a different day. Pindai mchirongwa mutu zoma onrenyu. Earlier on, we highlighted incidences that happened in January. Takaona internet. Dande mtande richi zimwa. Boosh! Shut down internet ku Zimbabwe. Hurumende yanga yetu. Vanu wanga wakunyanyo wandisa zunu. Hazi manga makura kupidi. Vanu wanga wakura kupidi gura. Hurumende yanga iripo. Hurumende yava. Emerson ambuzo mnanga kwa hazi mamshisa internet as a means of communication. Saka wakato bloka internet. Kuitra kutu izo zifa itike. But tati na Bevan Shapeta on that day, Chirongwa Chakachibata, Muswa, 15 January 2019, Washapeta is an IT expert. Wakapinda mchirongwa wakatsana mgura wakati, kuzimwa kwa kwaita internet, the shutting down of the ubulembu of internet was something that led to ilizwe lilahlekelwa ngama million amaningi. Another incident we highlighted, si lahlekelwe liqhawe lamaqhawe ngempela, a musical legend umnumzana Oliver Mthukuzi. So we saw abantu abasakhulayo were pouring their hearts out behlabela ingoma zabo. We played ingoma eka Kelvin njalo uLorraine Maplanka Stout, bona they were singing ingoma ezika Tuku besithi ha ngempela silahlekelwe liqhawe lamaqhawe. Now as we move on to other incidences that happened in the nation throughout the course of 2019, let's move over to umnyaka ka March. Kumanika lenduko, in March was a terrible, I repeat, terrible month. Nekuti aiwa ndipo pawakanyatso rowa nedutumpengo Cyclone Idai. Cyclone Idai ravaged the western side of Zimbabwe. Manicaland was one area that was completely ravaged. A lot of people lost lives, a lot of people lost a family, and a lot of people lost property. Let's take a look at a clip that basically sums it all up, what happened in Manicaland in March 2019.
Bridge rakatonerwa ngemiti mvura tasangana nenzara kubudikidza kwemvura cyclone idai yatikonzeresere nzara
muri yangu anisizozo zvakamira sei ikokumberi kwacho kwandikuda kuenda nokuti network haisikuita hapana transport maroads akavhara akazara mavhu mwakacherwa nemvura saka ndakutadza kuzoti ndofamba sei.
I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure and the brick that has been destroyed, so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance.
Leabona ke lapho that was what happened kumanikaland mu match mabvamaona kokupedzira kwakune mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vakanoonawo vanhu vakanovavhakacha kumanikaland vachida kuonawo kuti how bad was the impact of cyclone Idai parizvino vasinganzwisise takaonawo zvekare over time 2% makanzi muri kubhadhara na finance minister professor Mthuli Ncube ndiyo yakazosha ndiswa kubatsira vanhu vekumanikaland asi hatisati tavabata kunzwawo kuti since then pane zvangati zvachinja here patokurukura nezvamamariro akaita mararamiro avo tikunzwa kuti tine muteereri I hear we have a caller asizoni kuti kubani kone cimweni kola muteereri welcome mune chirongwa chedu.
Hallo, makadini?
Aiwa tiripo zviri kufamba here?
Zviri kuita zviri naniwo.
Ari parunhare ndiani?
Ndi Joseph kupolokwani South Africa.
Mati masvika kuna 2020 here va Joseph.
Ndezvekutambuira izvi.
2019 akafamba zvakanaka here mukoma Joseph? Tudzewo maundering.
2019 mazino chaiwo kana tikatarisa zvino zvakata semanatural disaster zvaitika muZimbabwe. Itori nhamo pamusoro pemwe nhamo vamwe vaitakatika kunana chimanimani uko vanatuku vana vamugabe saka handifungi kuti pane rimwe gore rakamboshata zvinhu saironi.
Zvino makatarisira kuti pane besides that pane zvamungati ndicho chakaitika ichi chamusingangambo semakakanganwa muna 2019 here?
Ini zvangu ndotongo wadziwa nekufa kwakaita samanyanga pamwe chete navamugabe nyangwe tisingatarisi zvavo kuti vanga vari munhu wakamira sei asi tozongorwadziwa nokusangana matambudziko akaita saiwawo kwozoitawo vamwe vakarasikidzwa nehama neshamwari kusaidzi rokuna nachimanimani uko zvakarwadza. Zvakarwadza unombaiona kuti zvinhu zvakadaro hazvisununguri.
Hazvo chokwadi takunzwai mukoma Joseph. Zvino tudzeiwo nemaondero enyu pane zvichachinja here mugore ra 2020 makatarisira kuti zvinhu zvichanaka here nyika ichadigwa shuga here?
Chikafu patafura handichiona apa kuti chikafu chingaenda patafura nenyaya yekuti vana vemuZimbabwe tambojaira kungozvishandira asi dambudziko roitika manje nderekuti nyange ukashanda mari yacho yaunobata haishandi manje. Mari yavakaisa padarire iyo ndo yatongochema nayo kuti vamwe vanga vachirarama nokutenga nokutengesa kunze kwenyika but manje mabhondi aya ndo akakanganisa zvinhu zvese manje.
Zvino mukoma Joseph sezvo mutungamiriri wenyika navo finance minister vari kuti hapana kwaari kuenda mabhondi todi
inyaya yekuti zvavewo havana chavanoshaya dai vanga vachiona nhamo iri kuona vana vezimbabwe kunyange vari kunze kwenyika because kana ukanzi uri kudiaspora zvireve kuti zvinhu zvatofamba musheka. Izvezvizvi tikatarisa nyaya yemagwaro ekufambisa hakuna magwaro ekufambisa kuti vanhu vashande zvakanaka kudiaspora ikoko. Mafuta edzimotikari munyika hamuna futi saka kusvika kunumber plate yemotikari muZimbabwe hamuna kana motikari inoiswa number plate inowana unotopiwa ichipepa chaiyo chaiyo. Saka vanobva vatongoona toti kana Zimbabwe isina foreign currency hapana zvese zvinoimbisiwa vanhu izvi hapana kana chimwe chinombobuda.
Mhm. Aiwa takunzwa mukoma Jose chipeta imu mukana uripo Moresa yama neshamwari muva yeshuwirewo igore idzvarakanaka.
Hai ndino Moresawo kumusha ndinobva kumberengwa uko ndino Moresawo hama dzangu dziri kumberengwa munzimbe kumberengwa kwayoku.
Mhm.
Ndozo Moresawo friend yangu iko na bomb sprite uko inonzi Nkomo. Ndinomuti happy new year tapinda nyangu tanga tichitambura asi tapindawo zvekungoderodero.
Aiwa takunzwa mukoma Jose tinotenda zvikuru musati maenda kwandiri ndoti kwamuri mukoma Jose happy new year.
Happy same to you maita basa nokuti batawo.
Aiwa musatye chirongwa ndechenyu modzoka next year dit. Right, ndiri kudzwa kuti ndine ubo mutereri ahiya nyino munyu mulaleli ongenayo kuhlelo asizweni kuti umlaleli yena uthini ngodabone khona ekudwini khola mutereri nyakwamukela kuhlelo ndinomugamuchira muchirongwa ari pari nhare ndiyani.
Hello ntana siyangani Joe.
Eva Joe zviri kufamba here?
Zvichiri hamene itoko.
Aiwa tiri bo mapinda here muna 2020?
Takatarisira kupinda zvine kamwe tiyasarasiya tachidya.
Aiwa musatye mukoma tosangana muna 2020 nyaya iri mugango mainzwa baba bvai matiudzawo maonerenyu 2019 akafamba zvakanaka here?
2019 ndochinja ndisingamudi kuzionzwa zvakare muupenyu hwangu.
Maguta hamuchadi?
Ndaguta tatambura nayo.
Chii chakanyatsokunetsa ipa totarisa gore gore ratosvika kumagumo pane zvakaitika here zvamungati ichika ichi handife ndakakanganwa manje.
Ya 2019 kubva pakodzero dzevanhu muzimbabwe. Mapurisa akaita biriro kusvika kodzero dzevanhu zvakanyanya muzimbabwe. Kuenda nevakuru akaita sana vamugabe vanatuku nezvimwe zvezvinhu zvatorangarira nazvo 2019 jara tichabudzika panyaya yemari apa yatitambudza zvakanyanya.
Makatarisira kuti pane zvichachinja here mugore idzvara 2020?
Ya 2020 ndiri kuona neshanduko huru. Kusana kwaita mvura ukuri kuratidza kuti nzara iyaya iri kutozouya nemhuka nevana vayo. Kutambudzika kune kuri kuramba kuchiinda mberi zvekuti ndiri kutokurudzira vana vezimbabwe kuti dei tanga tasimba kutoita iri minamato chaiyo.
Aiwa takunzwa zvakanaka. Pedzai.
Ndioni paine chakanaka chiri muna 2020.
Kana munhu wese achiti hapana chakanaka chinobuda vazvo zvino todii nekuti hatingaendere mberi tichitambudzika ka?
Taiona zvekuti kamwe Jehovha vangapindira ndozvazva kuti pamwe zvamapemero enyika zvingabetsera asi takatarisa zvikona kuti tingatarisira zvedu tichitaurirana asi nemabudiro akaita mahoti ndioni pachikwanisa kuti pave nekubatana kunogona kuendesa nyika mbiri.
Aiwa takunzwa zvakanaka vazvo. Tichipeta chirongwa mukana uripo uyu pane vamuda kumhoresawo here hama neshamwari muchivashumirirawo gore idzvarakanaka?
Ndinoda kuti nditi batei imo yemachinja munomo mandoro ndezi ndinoda denhere kuwadhi wani ndinoda munomo wadhi te mandiri vachademana kandira chiwara kuwadhi 11 jesi musandi jonga tawanda kuwadhi 5 ndozobatawo hama neshamwari hama dzangu dzekwazivi dzese dziri muno mumambo Ndizvo kwazvisa mhuri yangu yandinayo pano ndichiti ngatipindei mugore dzamune zvakanaka.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vazhou. Kwamuri ndoti happy, happy new year, nditi kudaro.
Ne kwamuriwo, asi ndiri kuti kana tiri varombo vakomana, kupota tichifona fona ikoko kunonhidza, toraiwo nhamba dzedu ndizopota ndichitionerai, togara tiri pamhutoomuyani.
Aiwa, musatye mudhara zvehu, gore idzva zvamoita ka. Instead of kutifonera panapa live parunhare kezvikanetsa, munongotitumirawo message paWhatsApp muchiti aiwa, bramike ndoda kupinda muchirongwa, musatye brazhou, ndinokufonderai handisi.
Akawatsapp dzidzaisimira zvadekunga zvinenge akawandisa. Seida kutopinda muchirongwa almost daily.
Musatye, musatye, chirongwa ndechenyu, handiti mudaro.
Ndiriya.
Aiwa, totenda zvikuru kwamuri ndoti happy, happy, handisi.
Ndiniwo hapinai goredza zvakanaka.
Aiwa, ndiyo ndiyo. Ndiri kunzwa kuti ndine umwe muteereri. Ahiya, apa another caller ungenayo kuhlelo singakakubukele pambili lohlelo. Asithathe nomlalesi izwi kuti yena umlaleli uthini ngodabule khona ekutwini. Kola kola muteereri, ndinomugamuchira muchirongwa. Who's on the line there?
Yes, makadi.
Aiwa, tiri nani, zviri kufamba here?
Zviri nani chose.
Ari parunhare ndiani?
Ndi Genius Mapenzi.
Mr. Genius, zviri kufamba here? Mapinda muna 2020 here, Genius?
Tapinda zviri bhatini zvacho zvakaoma.
Chanetsa chii?
Vamunangabva vatiuraya.
Hinda.
Gore racho rakapera vachingoita kuti dzanyirira tichitambura, so zvingachazvibatani.
Tichitarisa gore ra2019, pane zvamungati ichi ndicho chakaitika chandisingape ndakakanganwa here?
Ya, chiripo.
Ndechipi chacho?
Kurohwa kwakaitwa vanhu vachiuraya vanhu zvisingaiti, dzanyira kozero dzevanhu. Nekupa mafake promises vachingotaura zvinhu zvavasingaiti.
Manoita nekunzwa kuti zvemamulti million deals.
Yeah.
Aiwa, ndakunzwa zvakanaka mukoma Genius.
Anoita deals acho hatisi kumaona mai.
Aiwa, takudzai. Tichitarisa gore ra2020 sezvo ratosvika mukoma, makatarisira kuti zvese zvichachinja here? Mamega deals achabudirirawo mo mamiriro akaita upfumi hwenyika ochinjawo munyika, vechidiki vaonawo mabasa, voonawo mukana wekuzvisimudzira?
Kana pasingonepati inonzi ZANU-PF chete hapana chobudirira. Asi kana ZANU-PF ikabvamedhi vezvanhani. Zviro zvokubatana zvacho, chero vakabatana zvachobuda pakuzisa. Zvavari kuda zvacho vamunangagwa vachazviti. Havasi kuda kutsva pamwe munhu anovaenanisa kuti vatsaurirane, saka
asi wani muna 2000. Mukoma Genius, wani muna 2008 vatsvangirai navamugabe vakambobatanawo zvinhu zvikafamba zvakanaka.
But vakazoraya kuti tsvangirai wacho, saka hapanoti tichiita kuti tidi zvevachitamisa vapinyi.
Aiwa,
vanourawa futi navanhu.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Tichipetawo mazwenyu okupedzisira, pane vamuri kuda kumhoresawo here? Muchivashuvira happy new year kanaka.
Ndinomhoresa momusi wangu naMudhara nevapana vangu Genius Lee, Jim Kelvin, Fabikita pana Michel, ndendozokwazisawo hani dzimwe hama dzangu dzese dziri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Yokamapedzei.
Okay, aiwa, takunzwa zvakanaka. Aiwa, tinotenda zvikurusa mukoma Genius, tosangana muna 2020. Kwamuri ndoti happy, happy new year.
Zvakanaka mukoma, tokufira gore zvakanaka.
Ndizvo izvozvo. Nyedzo kuti nyilo munyu mulalele ungenayo kuhlelo. Kola kola muteereri, nyaya kwamukela kuhlelo, ngubani okhona ecingweni? Mulaleli, hello.
Hello.
Yes, ndate, how are you? Hello, kola.
Muri kundinzwa here?
Tiri kukunzwai. Ari parunhare ndiani?
James.
Mukoma Jimmy, mapinda muchirongwa, zviri kufamba here?
Zviri kufamba chaizvo.
Masvika muna 2020
South Africa.
That must come na 2020, Mkoma Jim.
Yeah,
and what I can come to produce on Chuck Fondry back and then to one out to the Jurongai.
No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no,
no, no, no,
no, no, no, no,
no, James, no, no, angibona ngani u James iline yakhe iyahlupa hayi othi siqhubekele phambili ngohlelo sibona ukuthi abalaleli bona bathini emakhasini ethu amathathu ku VOA Ndebele kulonkosi uthi lishona njani umsakazo omuhle sesibala nje couple of minutes sesiyafika ku 2020 mina angiboni kule nguquko ezaba khona uma inkokheli esikhona zingahloniphi amalungelo oluntu hayi siyabonga nkosi ngalombono wakho ufundani uthi listening in Mpumalanga kunjani eMpumalanga fundani asiboneni ukuthi abantu bathini bani wari kuthiko on our different pages pa VOA Studio 7 ngathiwone ukuthi bani wari kuthiko ndikuona zvekare pane vanhu vazhinji vada kupinda muchirongo wari kuisa manhamba tinotenda zvikurusa hanzi na Peter I'm watching you from Eastern Cape Queenstown ku South Africa kurisa iko ku South Africa Charles Vaisa namba ari kuZimbabwe ari kuti ndoda kupinda muchirongwa Innocent Vati neniwo ndoda kupinda muchirongwa ndiri pa Cape Town Tax ari kuti I'm watching you live from Zambia muri bwanji bra Tax Aaron ari kuti okay I'm listening thank you kurisa iko mukoma Aaron Joseph is saying I'm watching you live I'm in South Africa call me ari ku South Africa Vaisa namba tichakufonera mukoma Joseph vagwatidzo Vaisa hanzi ndokumbira ungopindawo nhasi muchirongwa please 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 Talent ari kuti ndeipi maikuru as we are teaching Sata nechuro I am kuma talent thank you so much happy happy new year kwamuri Mr. Gwatidzo was wafaki nombolo ukwele South Africa uGwatidzo Geneva ari kuti tiripo pachirongwa aiwa zviri kufamba here mukoma Geneva ngatione kuti abantu bona batini kukhasi letu LVOA shona pa page redu re VOA shona ngatione kuti vanhu ari kuti iko pa VOA shona hanzi na mkoma Donald ndifonere iwo ai watisha kufonera mkoma Donald Valentine ari kuti Botswana here tumelang ntate Valentine okai ntate nake sharp ke sharp khwana kere happy happy new year ntate Dixon ari kuti aiwa watching you live from Polokwane pra Mike aiwa thank you so much kurisa iko ku Polokwane Vaisa number takatarisira kuti chakufonerai mind Piri ari kuti kwaizwai mukuru wangu ndiri kukona ndiri pa Botswana Gaberon ai tumelang ntate Piri wagona chitova ari kuti listening live pa Bristol ngezi kuti ngilomunye umlaleli ongenayo kuhlelo asizweni ukuthi umlaleli yena uthini ngodaba lokhona ekodwini khona khona mthereri ngiyakwamukela kuhlelo ndinomgamuchira emchirongo ari pari nhare ndiyani
Yoni, Tanya.
Baba Nyoni, unjani?
Maradini, kondrukuruwa ndri kumarondra, ndri nini, Yoni.
Mkoma Joni, kuru famba ere, zviri seiko.
Wakomana, tiri ufara, wakomana, at least mwombo tibata onda foniro, ya kuhu kustudu, nunga nikate chipiri mgure, ino na mwede.
Aiwa, ona ima apinda ka mchirongwa, itakutoti, happy, happy new year, Mkoma Nyoni.
Hayo atapinda mkuru wangu marondera hivi maredareda ipapa vakomana zvakaoma mpfunge
nenyuye hakuna magetsi kumarondera
hakuna chinhu titori kwandogara kuti mitombo murima navatoti zvinhu izvozvizvi
aiwa tichitarisa gore ra 2019 mungati zvinhu zvakafamba zvakanaka hongu hako muri kugara murima asi mungati zvakafamba zvakanaka
hakuna hapana hope mugaro wangu hamuna 51 years ndikiraramira muZimbabwe munomu gore ra 2019 I think the worst year
of your 51 murpazo panyika
panyika ino ndikirarama
shai zvino tichitarisa kuti gore ra 2020 ratosvika mungati pane zvakachinja here pane zvichachinja here makatarisa kuti pane zvichachinja here
mvura ndoyanga ifanha kutotipa relief manje akuna kuri kuratidza kuti hakuna mvura kana mwari akatsamwa denga rakatotsamwa hama yangu saka 2020 tototarisira kuti makata kwakatooma Izo zvipfungwa dzakatosangana pandakarara pamusoro pemubhedha pano ndikufunga kuti vana vanoenda sei kuchikoro vakamira sei akapera tina kana mabhipi mishonga haipo muzvipatara umu ende hama yangu ka wakauya kuno kuyufubai. Halo,
ndikunzwa, enderai mberi mati.
Nyika ino yeZimbabwe ruvengo rurimo munomu ndomwandoraita kuti mwari atsamwe makakatanya chete hakuna kutaurirana zvakanaka ende vatinenge takatarisira vacho vari kufamba vakatarisa pasi ndicho kuti chapinda vanhu vatinavo vachiruvengo saka 2020 hakuna hope as long as zvakamira zvakaita izvika vanhu vachitimuka just imagine kuti iwe unonzwa sei kana mwana wepamisidhi wasingaende chikoro vako vachienda just think of yours only ka gentlemen mazimbabwenzi tine tava neruvengo rwakashata chaizvo tashaya kuti ende ukatarisa munomuka taimbofunga kuti makawanda machechi but machechi aya akandonga masome of them ka atova masatanisi ndovari kuita kuti zvekuti wait kudai saka 2020 hakuna mangu hakuna I need you to come back and see what I'm talking about. I'm not casing anyone, I'm not casing, but we don't have hope. Everything's done, we're done and doomed. It's all period, kakara.
Saka hapana kana chinhu wanichamungati this is something good chakabuda pamuna 2019.
Hakuna munhu atakamira naye wacho vari kumunetsa vamwe vachini marondera munomu. Chamisa ndo munhu ataita tachatitora wakamupesa mwanaye ari kutivangare vakamuridzira kuti munomarondera muno munhu achidyara muti sho ndikutaura ruvengo rwacho rwatinaro chamisa because it's an opposition is an enemy we have to surely can we do that we can't saka we are doomed inini handina kana hope come next year ndingandane 52 years but I don't have any hope we are done and finished and our faith has gone for nothing to matter to you what a fajo kana takatika pension pandikuenda ku retirement nothing to talk about I'm sorry my brother but anyway regandikuwishire iwe ukauri kuamerica nevamwe vari kuvisena vari kuteerera vane hope kuti ehe ngatiraramai kuti ngaita sei but zvinhu zvakatiomera
aiwa takunzwa zvakanaka tinotenda zvikurusa nekupinda pachirongwa
maite aida maite kutumirawo mabhatiri tichingoisa mavaresa andakatenga ichitira magesi but hendinge sori
aiwa tichaona kuti tokwanisa kukurongera here
maita basa zvaibva ndafara ndima ndipa hope chete habhati upenyu hapana
aiwa 2020 zvichanaka baba kwamuri ndoti happy new year handisi
zvakanaka ini ndinowishira vese vateereri vestudio 7 kuti happy new year although I don't know whether there's life there
aiwa tinotenda asizvedu kuti umunyu mulaleli ongenayo kumuhlelo umwe wamuteereri another caller ongenayo kuhlelo yena uthini ngodabone khona ekodwini khona muteereri welcome nechirongwa chedu cheve chidiki
hello
yebo mulaleli how are you
anyaphila ukhuluma nomkhokheli moyo
mkhokheli unjani futhi
anyaphila
usixhuma ungaphi
ukhuluma langilana e-South Africa
selifikile yini ku-2020
hayi asikafiki ku-2020 sisalindele nje ukuthi izikhathi zifike
kodwa ukufika uzafika ngithi
iya
ngile hope uthi hayi ngempela mkhokheli nantu double connect kudwini nangu 2019 usehambile u-2020 usefikile ubona ngani izinto zihambe kuhle na elizweni kulumnyaka
kulumnyaka njengoba sewugciba kanje hayi akula lutho mina ngathi luhambe kahle alukho cause njengoba ke besibona ke kuloku bulawa abantu kuqatha kwabantu abantu amadokotela cotsha imisebenzi amatoyitoyi yabona ayikho into ehambe kahle lo nyaka so hayi anginaphinde futhi anginahophu kahle ukuthi i-next year sizoba lempumelelo e-right ngoba ngikhala ngokuthi aluba abantu bayakwakuthi-ke njengoba yabona kisana sesinamaphathi amaningi amaphathi amaningi ngicabanga ukuthi lawo futhi aphinde abe lomthelelo ukuthi ilizwe lethu liwe kakhulu because omunye nomunye abe hambe eyofuna ama-sanctions laphana ukuthi maybe labo bangabuya basize yabona. So uma kungakwazeka ukuthi next year wonke amaparty singakhethelekile ukuthi mashonaland mathebulelandi kumbe kuphi kuphi yabona, bahlale phansi maybe bathi emaphathi amathebulelandi ahlangani emashonaland ahlangani uyabona bese bezohlanganisa nje ukuthi kudala kwakunjani. Ngicabanga maybe singaba ne-hope from lapho.
Bakhona yini ofisa ukubabingelela ubafisele umnyaka omutsha olenjabulo?
Yebo, abakhulu kakhulu, ngifisela nje izihlobo zami abantu bonke basekhaya bangene kahle nje umnyaka omutsha. Bese ngizothi okunye kade ngiwebusele laphana benginesithiso ukuthi nje aluba kuyenzeka lo hulumende wethu azame ukubonela abantu abethu ukuthi bafunde yabona. Because akula life nje ungafundanga. And then futhi nalinto nje ukuthi mabegula bona bese baya kwamanye amazwe aluba kuyenzeka ivalwe okwezothi bekwazi ukulungisa izibhedlela.
So wena uthi kumele bayeke lokho ukuthi umuntu angagula eChina omunye aye eSingapore kumele hayi bakuyekele khonokho balungisise izibhedlela.
Yebo, silungise izibhedlela zethu. Mina ngizothiwa upresident weSingapore uyagula ulethwe eZimbabwe, angazi upresident weSouth Africa uyagula ulethwe eZimbabwe angazi ngikuzwa. Kodwa thina amadokotela la siwachochayo ukuthi lana eZimbabwe yiwo siwalandela khona lapho kubo Singapore, siwalandela kuphi kuphi siyabona. And then futhi kuyikudlalisa kwemali because indiza lezomthatha lapho umuntu uyedwa imusa eSingapore, imusa eChina, imusa kuphi kuphi siyabona, uyabhadalelwa futhi ihulumende, ubhadala nge-foreign currency. Abantu bayalapha, amadokotela silawa, ayikhona ukuthi silawa amaningi over izibhedlela silazo sezi-m nje ngathi imali analesisa kwamanye amazwe aluyamaintaina izibhedlela. Loku la yena lento yokuthi abantwana bamaministe abahlala phecheya kwamanye amazwe yabona, bafunda khona. Uministe ubhadalelwa uhulumende, uhulumende laba bantu abaphetheyo abafena ndaba nangapha yabona. Mina ngikhumbula ngisafunda ngama-90s sasiphiwa amabhuku esikolo kodwa manje akusathiwa bhuku esikoleni. Akusekho konke lokhu yabo.
Hayi, siyakuzwa mkhokheli, isikhathi sesesidliwa ngumabo. Kunabanye abalaleli abafisa ukungena kuhlelo, siyabonga ngithi baba.
Siyabonga kakhulu, liqhubekele phambili, lingene kahle nanomnyaka omutsha.
Lawe bra mkhokheli, kuwe ngithi happy new year, ngithi ndathi
Happy New Year, siyabonga.
Bye-bye. Right, Muriel Zimbabwe, that was Mkhokheli. He highlighted a lot of things. Iwa wat aiwa, ene maundrao, wongu zvina zvina kumira zvakanaka. I see he put a couple of wishes where he says, dipane zvinhu zvinofanira kugadziriswa muna 2020. Mkhokheli highlighted how he firmly wants the government to fix the health sector kuZimbabwe. Hanzi nyaya yekuti vanhu vakarwara voenda kunana China, kunana Singapore, pasinazvo ngatigadzirisei mahospital edu kuitira kuti vakarwara vanongopinda muchipatara chiri muZimbabwe kwete kuda kuenda kune dzimwe nyika. Now let's continue with the other segments and the other incidences and events that happened throughout the nation. Now in throughout the whole time in April we touched on the issue of drug use. Pa inyaya yashungurudza vanhu vechidoko vakawanda, the youth abantu vasakula ngempela kutwa hai vari kupedzwa nenyaya yekutora zvidhakamiswa. So in April we touched on the issue of drug use and we highlighted how it's become a big pandemic in Zimbabwe. Our correspondent Columbus Mavunga touched on that, and not to mention that even after he touched on that, in the following month, in May, there were 131 youths that were arrested at a Vuzu party in Bulawayo over the same issue. But let's head to Columbus Mavunga, who's going to break down what exactly happened in April. Apota Chibata, yaya ye ma drugs. Pane vechidiki.
Less than 3 in 10 young Zimbabweans have steady jobs. Many are idle and see no economic opportunity. For some, that leads to problems with alcohol and drugs. Catholic Church leaders, community activists, and the Minister of Health are launching a campaign to warn youth about drug and alcohol abuse and how it hurts a person physically and mentally. President Emmerson Mnangagwa's government says it cannot deal with the problem on its own.
Alcohol and substance use is a rising problem in all of Africa and also in Zimbabwe, and it's become one of our top three diagnoses that we're seeing in our mental health units, so it's becoming a problem. There haven't been many national surveys on this problem, but from other nations, substance use can, it's a combination of factors. It's a multifactorial problem.
Youth are susceptible to peer pressure and can easily gain access to drugs, says Dr. Roafam. Once hooked on drugs, they also become more likely to engage in criminal activities. This 20-year-old asked us not to film him when he was smoking cannabis. He says drug use would fall if more people could find employment.
We are going nowhere. Even if we are to look kuma streets, there are some other people who are damaged. 50% of the youth in the streets, they can't even work. Their life are distracted on drugs and so forth.
This Catholic Church hosts activities for young people to keep them busy and away from drugs.
Within our hall, the way it is structured, upstairs we are creating what we call a study center for the young people. We are finishing it. Then we have the computers. We have also started like what we call the sports for the young people. We've created a volleyball pitch. We've created also a netball pitch here as well for the young people that and they are free. They, during their free time, they can be engaged in sports everywhere here. So at least with that, we are removing them from being just idle.
While those activities might help, when these young people have finished playing, they still find themselves unemployed. And the temptation of drugs and alcohol remains strong. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Siyabonga, siyabonga, Columbus Mavunga. Eliyawani ngichasisile ngempela ukuthi hayi, uduba lokuthatha isidakamizwa hayi ukuthi waseluqedile ngempela abantu abasakhulayo eZimbabwe. Ndikabatha zvikare kuti nyaya yakaendera mberi. This is a report that was done in April. I see the following month takanzwa kubulawayo kokontutu sayathunxa ngempela. 131 youth were arrested for attending a vuzu party. For those that don't understand ukuthi kahle kahle kuyini vuzu party, mavuzu party ndaya ma gatherings kana kuti ma party kana kuti apo anorongwa nevechidiki huwa under the age of 18, vanenge vachienwa hwahwa vachiputa mbanje vachiita zvipabonde nezvinhu zvakasiyana siyana. 131 youth were arrested, some of them aged 12, 13. So that's one of the things that we highlighted elizweni okuhluphe abantu abasakhulayo kulomnyaka. Ndikunzwa ndine mthereri asizweni ukuthi umlaleli yena uthini ngodabule khona egudwini. Khona khona mthereri, ndinomgamchira mchirongwa ngiyakwamukela kuhlelo ngibani khona ecingweni.
Hello.
Hey, Baba, zuri famba.
Yes, mkomo makabizi.
Ah, mushe, ndi mkomo nkomo era.
Andi makowa.
Hey, ba makowa, zuri famba.
Apana chiri kufamba, zvino zvaka mira kuti ndi.
Ah, amsati mapinda muna 2020 here mudare.
Amsati apinda ka akutarisira kupinda but hey, akorera ngara kaoma iyi.
Tiudzeiwo zvizhinji.
Ah, 2019 yanga yakatomera tikutarisira kuti yeshi vari kumberi uko vari kuchaira ngoro dzezvenyika dai vaibva kusunungura kuitira kuti gore rechikutanga manhero ano ritangike zvakanaka.
Makatarisira kuti 2020 zvichachinja here mukoma mako?
Kupinda.
Makatarisira kuti zvichachinja here muna 2020?
Ya, tarisiro tinayo asi manje tiri kuona zvichinetsa nekuti vakaramba vachingodhonzerana zvavari kuita izvi zvinotiomera. Saka tikushuvira kuti dai vaita kuti zvinhu zvirerukire vanhu vese pakurarama nekuti tiri kushanda but tiri kubuda hakani.
Ndiudzeiwo mukoma Aaron, chii chakaitika muna 2019 chamungati ichi kai chandipe ndakakangana?
Zvinosanganisira kuti kuoma kweupenyu kuti zvinhu zvanga zvichingo woma kuti muma hospital hamusi kuendeka mabasa macho vanhu vari kushanda bari mari zvacho dziri kubudamo hapana chinobuda chaunoita chaunonyatsoona kuti ndaita chakati saka zvino izvi zvino inototirwadza izvo kuti paupenyu chebatisikuronga remangwana rakatinakira
mune chivimbo here chekuti zvinogadziriswa gore riri kuenda
ya chivimbo chiripo kana risiko zvandisaiwa kuti vanhu vakagara pasi vakataurirana woona kuti zvii zviri kudiwa kuti zvinhu zvedu zvifambire munhu wese zvakanaka
haiwa takunzwa zvakanaka vamakohwa varipo here mune hama kana kuti shamwari dzamunoda kumhoresa here muchivashuvira gore idzva rakanaka
haiwa hama ndinadzo ndina mukoma wangu ari South Africa nevaninina ana makohwa nana zembe vese vari ikoko ana chirando tinovasimbisa kuti vaive nenguva yakanaka kwamuri ikoko netimwe hama dzatinoshanda nadzo mumabasa kuno nekugarisana nadzo nemadzimai angu kuti vasimbisawo kuti vange vachipinda mugore rakadai kutarisirwa pamanherano iyi
aiwa takunzwa zvakanaka vamakohwa tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa kwamuri ndoti happy 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 new year mudari
tinotenda mazvita enyu nekutibata
saka tosangana muna 2020 Right, Muri Zimbabwe, mabva kunzwa kuna Aaron Makoa, that was Aaron Makoa, Zimbabwe, of course, based as Lizweni, Zimbabwe, and uti, this year, I will say Kateleng Mpela, uti 2019, onushaye panzi, 2020, buya smokti, singatini, Makoa wanya tutsanangura, he explained that, ngombono wake, in his opinion, isn't as hamba ngukuhle kulumnyaka. As kubekele pambili ngodaba lokhona kudwini, let's highlight more events that happened in Zimbabwe in 2019. Now, as we proceeded, another thing that happened recently, and it's a story that we broke here per Studio 7, the health sector started dilapidating in September 2019. And as a reaction, state security agents were allegedly kidnapped or I am president of Zimbabwe Hospital Doctors Association, or Dr. Peter Magombe. This is something that happened in September, and if you remember correctly, when Dr. Peter Magombe was found, he set his first interview lapha ku Studio 7. But let's go back to September 2019. Lapho sabona bodokotela besithi hayi man lingasijwayeli lingasithathi kancane musathi derere dzosai Peter Magombe. Let's take a look.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency the President E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions. 16th of September 2019. Disappearance of Dr. Peter Magombe. We, the senior doctors, specialists working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Paralinato Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombe, which was reported to Budiriro Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Magombe's whereabouts remain unknown, and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... ourselves from 0800 hours 16th of September 2019 has made the practitioners from both private, public and private services.
Libone lapo, that was September 2016, apo Dr. Peter Magombe wanga watorwao, who were allegedly state security agents, takazo wano Dr. Peter Magombe wakawanikwa, and his first interview yaka itwa Panapapa Studio 7, where he was explaining, iwo wanga wari boa avo, but he was he needed to be checked to make sure kuti zvese zvakamira zvakanaka. Since then we haven't spoken to Dr. Peter Mankombe, but we're looking kuti hopefully muna 2020 tange tinavo. Takanga muhle Zimbabwe muhle sesifikile mapetoleni tsvaka kumagume echirongwa chedu chanasi 31 December 2019. Anokoneka ine mfaro. Thank you so much everybody who joined us. Anokoneka ine mfaro. Ndini wenyu Mike Hove kwamuri muri Zimbabwe. Gini tsvaka kumuhle Zimbabwe muhle. Niti happy new year. Bye bye.